Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi kuti musi wechipiri 5 December 2023 makaterera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Hwande ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chanhasi. Bato rinopikisa Citizens Coalition for Change rotambira kubatwa nemhosva kwenhengo yaZANU-PF yakaponda muzvare Moblessing Ali. ZANU-PF inoti mutongo uyu unoratidza kuti haipindire mukutongwa kwenyaya. Chirwere chemalaria choraya vanhu vakawanda munyika. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutauriri webato rinopikisa Citizens Coalition for Change vaPromise Mkwananzi vanoti kuwanikwa kwaPius Jamba anova nhengo yaZANU-PF aine mhosva yokuponda nhengo yebato ravo Moblessing Ali chidzidzo kune vanoda kuponda vamwe nezvematongerwo enyika kuti hazvina pundutso. Muzvare Ali vakapondwa kunyatsime gore rapera. Mutongi wedare reHigh Court Amai Esther Muremba vakati painge paine humbowo hwakasimba hwekurovera Jamba uye vakati vachamupa chirango chake musi wa3 zvita.
Isusu tinofunga kuti izvi zvinhu zvakanaka chose kuti uyo akaponda Blessing Ali apatwa nemhosva nematare edzimhosva dzenyika. Tinoti isusu ngazvirape zvakadaro, vazhinji vane mhosva idzodzo variko kumataramo asiri kumataramo vasati vasungwa, vanofanira kuti vabatwe vafese justice yenyika yeZimbabwe nekuyambirawo ruzhinji nerutendo renyika kuti nhau yekuponda vanhu nekurova vanhu ine murayiro. Une mubayiro, mubayiro wacho ijere, mubayiro wacho kusutungwa. Saka tinoramba tichiudza vanhu, tichikurudzira vanhu ngavasiye nyaya dzemhirizhonga, ngavachigumo chacho vachadzamara vava kumajere.
Tinoona kuti zvakatora nguva kuti Pius Jamba asungwe, zvikatora zvenguva zvokuti kuti aendeswe kumatare awanikwa aine mhosva. Munoda kumbofunga here kuti kuda pamwe tavari kuchengetedzwa kuprotektwa nebato reZANU-PF?
Vanogona kuzama kumudzivirira kana kumuprotekta, hazvina zvazvinobatsira. Dava mhosva ingozi, unogona kuprotektwa, mhosva hairovi. Ogona kuprotekta, woprotekta asi umwe musi unobatwa chete. Zvaiitika kuna vaJamba vabatwa, nhasi vabatwa nemurayiro wemutemo wenyika. Ndozvatiri kuramba tichitsunya vamwe vacho nzeve kuti musauraya vanhu, musabvuma kuitiswa zvemhirizhonga nemapolitisheni. Ndava musi waunosungwa kana kuti ngozi painokuwira, uchange uri wega kumba kwako nemhuri yako.
Saka iko zvino takatarisa mberi, munotarisira kuti zvifambe sei?
Tinotarisira kuti tiedze kusungwa kwevanhu vanouraya vanhu nevanorova vanhu nyaya dzematongerwo enyika. Vamwe vacho vakabuda pamavhidhiyo tichivaona vachida kuzama kuabdakta Honorable Ngadziore wekuyouth akabatwa pavhidhiyo asati abatwa, nevamwe vakauraya Bhishopu Tapfumanei Masai vari kungofamba mumastrits vanozikanwa. Ndo vataa kutarisira kuti tiise pressure sebato nedzimwe nhengo dzinodzimirira dzemaNGOs tichimeka shuwa kuti vanhu ivavo vabatwa vaenda pasi pemutemo vatongwa mutongo unoenderana nemhosva dzavakapara.
Saka vamukwananzi, munoti kuvatsigiri vebato renyu pamusoro pekuwanikwa kwaPius Jamba ane mhosva?
Isusu tinoramba tichiti kuvatsigiri vedu vanofanira kuramba vakatsigira bato redu reCCC rinotungamirirwa naadvocate Nelson Chamisa. Ndava ibato riri pamutemo, harisi bato rakabhaniwa kana risingatendedzwi munyika. Ibato riri pamutemo, rinozikanwa, riri recognized, rakakwikwidza sarudzo rikatowina. Saka haisi mhosva kusapota bato raunoda, kunyanyanyanya kusapota bato reCCC. Haisi mhosva, vari kuuraya vanhu vachabatwa chete, vari kubatwa, tiri kuzoona vari kubatwa. Mutemo unofanira kuti uteedzerwe, vanhu vadzivirirwe kubva mumhondi nezvigebengo zvinenge zvishandisa politics kuda kupara mhosva.
Avo vanga vari mutauriro webato rinopikisa RCCC vapromise mukwananzi vari parunare nestudio 7 asi vachipindura mushande mukuru mubazi rezvekubudiswa kwemashoko muzanu PF vafarai marapira vanoti mutongo uyu unoratidzawo kuti avapindire pane zviri kuitika mumatare kana mukushanda kwemapurisa.
Isu sebato rezanu PF tinofara tichinzwa kuti mhuri yekwa Ali ya wana kuzvinyaradza mwoyo ichiona kutongwa kwe munhu anenge akabatwa nemhosva yekuponda hama yavo. Isu sezanu PF mutungamiri wedu vamunangagwa anogara vachitaura ivo kuti havatidi mhirizhonga, tinoda runyararo, tinoda kubatana semhuri yezimbabwe. Ngatingotorai ichi chitiko sedzidziso kuti vakuru veopposition havanei neupenyu kwevanhu vanenge vapondwa, asi tavanongotsvaka kusvimisa zita renyika nokusvimisa mazita evamwe. Havanei nekuti pane mhuri dzinenge dzichirwadziwa, vanongoti ivo solong zvavo zvavanoda zvaita zvokuti vafambe kumapepanhau vachitaura mashoko akawanda wanda, asi izvo zvinoratidza kuti mapurisa ari kuita basa ravo, matare ari kuita basa ravo. Vanopara mhosva, hakuna munhu anonzi anopara mhosva achiiswa kunyika yezimbabwe. Izvi zvinobva zvaburisa pachena kuti hatina mashoko ekunye patinenge tichitaura, patinenge tichitaura kuti zimbabwe inyika ine kuzvitonga kuzere, ine kuremekedzwa kwemutemo.
Tichiri panyaya iyi tabata gweta rinorwira kodzero dzevanhu vakenned masiye vanoshanda nesangano reall hands on justice.
Uyu anonzi Pius Chapa uyu angane mhosva yakaita yokuuraya muBlessing Allen nokupamba, ende zvinhu zvokuti dai mutongo wangu auya nepamwe taizokatyamadza, but zvaitika kudare rezimhosva izvi zvinhu zvatachingoexpecta sezvo kuriko kunofanwa kuchitongwa nyaya idzi kuchizopowo mukana wokuti paoneke pavhenekwe dzimwe yatingati evidence yazoisa kuti azobatwa nemhosva.
Vazhinji vange vachifunga kuti kuda pamwe vapaisi jamba vari kuprotektwa nezanu PF. Munoona sekuti mune chokwadi munyaya iyi takatarisa zvakabuda mudare nezuro?
Ndinoona sekuti vanhu vanenge vachitaura zvakadaro vanenge vanewo maonero avo nekuda kwokubatwa kwakaitwa nyaya iyi, especially kuinzwa kwakaitwa vajambo vacho kumatare edzimhosva. Pakaabhudhakitwa muBlessing Allen, pakaita kunyunyuta, pakaita kuchema kubva kuhama nevamwe vakasiyana-siyana kuti onai munhu anonzi Pius uyo apamba muBlessing Allen. Endi pakaita mazuva akati kuti haasina kusungwa, ende paakasungwa kwacho zvinhu zvacho zvasinganyatsokubuda zvakanaka kuti achatongwa here, haasi kutongwa here. Saka papasina transparency, saka vanhu vanonge vachitaurawo maonero avo yayo kuti kuda aiprotektwa nezanu PF vanenge vasina kuti rasikei zvamuchose. But chatakuona manje chaitizoitika kumatare edzimhosva kuita yatingati umbowo wanga uri pachena, uri pajekerere, ende nezvimwewo zvakazoonekwawo zvikabudiswa nevacho zvazoisa kuti vapaisi jamba vazobahwa pasina mhosva zvichiiswa ene evidence yake yaiva pamberi pematare.
Vamasiye, kana makatarisa zvakaitika sezvamataura imimi kuti zvakatora nguva kuti asungwe, zvikatora zvenguva kuti apinzwe mumatare, kunonoka uku ndo zvinoitika nguva dzose here, kana kuti nyaya yavajamba yakasiyana nedzimwe nyaya dzatakaona?
Nyaya yajamba yange yakasiyana nekuti ivo vanga vari munhu ainzi anga ari munhu wezanu PF, and muBlessing Allen sezvatoziva anga ari memba yeCCC. Saka zvakaitika apa zvanga zviri zvatagara zvikuona zvokuti kana pachingoimvovha nyaya inongoita senge iri kurekera kumatongere zvematongero enyika, tinoona mapurisa achiita drag atingati kuda kunonotsa zvunhu. But izvi zvataona manje zvatagarawo futi tichiona ndezvokuti kana nyayawo yakasvika yakabatwawo zvakanaka kumatare neatingati maprosecutor, tinoona kuti inozobuda semabudiro ataita here. Saka kubatwa kwakaitwa nyaya iyi kubva kwokutanga nekuzosvika patasvika apa, ndoona senge zvinhu zvasingafanira kuchiona atingati justice delivery system yedu, nekuti inenge ichiaffecta atingati mavictims emacrimes yaya akaita semeta akaita sema abductions ima victims ima political violence akaita sia zvinova zvisinga pi confidence muyatinga judicial system yedu kana mumapurisa edu kuti vanokwanisa kuprotekta munhu wese here muzimbabwe kana zvinhu zvakadai sezvaitika
secretary norvira kodzero dzevanhu munotarisira chipanyaya iyi takatarisa mberi kwatiri kuenda uku
panyaya iyi tichaona kuti bozi nyaya iyi iko zvino kwakuchienda kuneo pachuru yatingadzi mamitigating nemaaggravating think maarguments zvinoreva kuti pachaita futi nguva ichapinda mudare pavanenge vachitarisawo kuti iyo nyaya yakamboitika sei pane here zvimwe zvinhu zvinokwanisa kurerutsa here mutongo wavajambwa kana kuti usimbe but nemaitikiro akaita nyaya yamoblessing ali iyo kuti akabatwa akazoonekwa asina mutumbi yakakwana akachekwa zvinhu zvatinotarisira kuti kuda dare rinogona kuita kutsamwa nazvo zvinhu zvakadaro ichizopawo futi mutongo wekuti kana pakazoitawo zvake anongada kuda kutora upenyu nematoro akaita vajambayo zvinova zviri zvinhu zvisingafaniri kuitika saka muzimbabwe muchiri neyatinoti death penalty so pari zvino hatisiziva kuti vachijisi vachada kuita here iyoyo kuti mutongo uyu unzi uye uri death penalty kana vachaiswa mutongo wekuti vajambo vagare muchizarira kwenguva yakareba sereke but zvichangozouya kumberi uku tingotarisira kuti dare rinofa kukachikamadzika kushamisiwa kana kutsamwa nezvakaitika izvi ichizopawo mutongo wakasimba
gweta rinowirwa kodzero dzevanhu vakenned masiye vari parunhare kutexas nestudio 7 rimwe sangano rinomirira varayiridzi reamalgamated rural teachers union of zimbabwe rinoti rinotsigira mashoko akataurwa nomutauriri webazi rezvedzidzo vataungana ndoro ekuti varayiridzi vanoita zveuori vanofanirwa kutorerwa magwaro avo ebasa vandoro vakati bazi rezvedzidzo riri kuronga zvirango zvakawanda zvokushandisa pavadzidzisi vanoita zveuori mutungamiri weatus vaobert masaraure vaudza studio 7 kuti vave nemakore mazhinji vachikurudzira bazi rezvedzidzo kuti rirwise uori hwavari kuona mumahofisi ebazi iri
nyaya yecorruption inyaya yatagara tichiramba makore nemakore tichiti uori hwakashata hatihudi hatihudi huitwe chero ndani zvake asiwo varayiridzi corruption dzavanoita dzinowanikwa paizvo vanenge vangori vanhu vane choko dzavo nezvishomashoma zvekushandisa zvisingatokwani zvavainazvo kumabasa corruption zhinji iri kuitika kumusoro ndokuri kugara kwabiwa mari asi pane nyaya yavataura inobata mwoyo yedu yeteacher professional council
ndeipi nyaya iyi vamasarauri
tinoona hurumende yatopinda mumodhi yekuti teacher professional council inoisirwa kupanicha maticha uye inenge ichitongoregulerwa negovernment teacher professional council yatiri kuda isu yatiaramba tichipusha ichange ichiranwa nevarayiridzi vaipa muenzaniso wemalaw society law society hairanwe nehurumende hairanwe nemaemployers inoranwa nemalawye saka ndo maitiro atichange tichiita kuvarayiridzi mastandards iwayo ekuisa corruption tinoaisa zvechokwadi nekuti tinoiramba tine mamwe mastandards atinenge tichiisa akasanganisira kuti mari inopiwa tisha anonzi professional imari rate yepaawa mamastandards tinenge tichiseta kuthe council kuti hakuna murayiridzi achazoshanda achitambira mari iri less than mari yakati rate yepaawa sezvinongoitawo magweta avakapa semuenzaniso asi mukachizotarisa tichitawo maconditions ekuti kuti munhu professional teacher anotarisirwa kugara mumba yake yakaita sei anotarisirwawo kunge achiwana zvikwanisiro zvakaita sei saka tichange teacher professional council hatisi kuzoirega ichiita chinhu chekushungurudza varayiridzi ichafanirwa kunge iri structure inotosimudzira raramo yevarayiridzi ichiita kuti vashande basa ravo zvakanaka asi maconditions avo akavanakirwa zvakare
mutungamiri werimwe sangano rinomirira varayiridzi reamalgamated rural teachers union of zimbabwe vaobert masaraure vari parunhare kuharare nestudio 7 Bazi rezo utano rinoti vanhu mazana maviri nemakumi mashanu kana kuti 250 vakafa nechirwere chemalaria munyika yose. Bazi iri rinoti parizvino vanhu vanodarika zviuru zana nemakumi mashanu kana kuti 150,000 vakabatwa nechirwere ichi. Hurumende inoti matunhu eManicaland neMashonaland Central ndiwo ane chirwere ichi kupfuura mamwe ose. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata nyanzvi munyaya dzezveutano vari chiremba Dr. Simbise Oranga kuti tunze zvizhinji.
Vahonde chandingataura ndechekuti malaria chirwere chakatekeshera muZimbabwe chinobata munzvimbo dzakati wandei dzakaita sekunana Mutoko, vana Murehwa, Masvingo, zvekuti tingatoti mamwe mabhuku anotiwo half yepopulation yemuZimbabwe inogara munzvimbo dzine malaria. Chandingataura ndechekuti inowanza kunyanya kuwanda nguva yekunaya kwemvura, sekwataa kuenda uku, nokuti mosquitoes anotransmita malaria ndo paanenge ari kuwanda. And inokonzeresa ndufu nekurwara kuvanhu vakati wandei, especially madzimai akazvitakura nevana.
Matava pamusoro penzvimbo dzinowanzoita malaria, nzvimbo idzi dzinenge dzakaita sedzipi? Chii chinenge chakaita chakasiyana munzvimbo dzakaita saidzi kunofarirwa nechirwere ichi?
Chinonyanya kukonzera kuti malaria iwande munzvimbo idzodzo inyaya yeclimate kana yematemperatures, uye zvenyaya yekutakashira kwemvura yokuti iyo mamosquitoes akwanise kubereka achiwanda munzvimbo idzodzo. Saka saka nzvimbo dzakaita sekunana Murehwa nana Mutoko dzichizowanda idzo malaria outbreaks.
Kana munhu abatwa nechirwere ichi, chii chatinoona paari?
Munhu anenge abata chirwere chemalaria avawande anoita masymptoms anosanganisira kupisa kwemuviri, kupisa nekutonhorwa kana tinoti machills, kwoita kubanda kwemusoro maheadaches, kwoita zveyatinoti myalgias kana kuti kurwadziwa muviri wese mamuscles, nekungoshaya simba. Ndo mamwe masymptoms anokwanisa kusanganikwa nawo nemunhu ane malaria.
Kana munhu ane chirwere ichi ari kumba, ari kumusha, chavangaite chii kuti murwere asanyanyisa?
Chinonge chakudiwa wande kukurumidza kuonekwa kuzvipatara, kumakliniki, kuti paitwe investigation inosanganisira obviously kutora history yekunzwisisa kuti chatanga masymptoms akatanga rini, kwoitazve malaboratory tests atinoti masmears kuti zvionekwe kuti imalaria here zvechokwadi, nokuti zvimwewo zvirwere zvinokwanisa kuita masymptoms akafanana naiwayo. Saka chinenge chichidiwa kukurumidza kuona vana chiremba nana mukoti, uyezve kukurumidza kuiswa pamushonga kana malaria yawanikwa.
Kana vanhu vari pamusha kana kuti kumusha kwavo, chavangaita chii kuzvidzivirira kubva kuchirwere ichi?
Chavangaita vahwande ndechekuti kana vaya vanonge vachifamba kunzvimbo dzakawanda malaria, vanenge vachifanira kutora yatinoti prophylaxis yekuzvidzivirira kubatwa kwemalaria. And izvi zvinosanganisira mishonga yavanokwanisa kutora ahead of time. Zvozoita zvekuti kana vava kunzvimbo idzodzo vanofanira kuramba vachitora prophylaxis iya, uyezve voita kuzvidzivirira kunosanganisira mamosquito net anenge akatritwa kuti vasaita mamosquito bites akawanda, uyezve kupfeka nhumbi dzinenge dzinokavha muviri wese kuminimaiza kupararira kwechirwere. Chavangaitazve ndezvekuti kana muri pari padzimba paya, vameke shua kuti hapaite mvura yakangozara around pamba ipapo, nokuti ndo zvinozoita kuti mamosquitoes abereke ipapo. Saka vamwe vanoshandisa mainsecticide kuvaparadzira munzvimbo idzodzo dzinenge dzine mvura around the house.
Nyanzvi mune zveutano vari chiremba Dr. Simbise Oranga vari parunhare kuNorth Carolina neStudio 7.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona tinotsvaga chokwadi patinoudzwa chidimbu chete chenyaya tinoshaya chivimbo munguva dzekuoma kwezvinhu muzviroto zvedu remangwana ratinoshuwira zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka pano pavoice of america tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi pavoice of america tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika
yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga
mangwanani mangwanani pasi bhizerinabala kumatana unokawande mamuka sei mamuka sei ya ini yangu iri pano vari kumachazuva nezuvawo vari kumachazuva nezuva ndichiti kodzero dzemadzimai ngapajekeswe ipapo kodzero dzemadzimai ya dziri kuwandisa ndichiti madzimai anobesa akupfurikidza mwero mhirizhonga yemudzimba haichaperi mhirizhonga yemudzimba haichaperi handichati arangusitirangu asi hurumende ngaipaone ipapo ngaipaone kuzisinzi zvakabvira kutaurwa iyo agenda based violence gender based violence iri kutowedzera because madzimai masimba ari kupuwa ari kupfurikidza ari kupfurikidza mwero zvekuti haachatoremekedzi kuzoti pane munhu unozo murume zotenge murume chiro chisina basa saka vanoda kubatsirwa ipapo madzimai
mwadi mwadi kuzvistudio 7 haiwa isusu tiri nani hanhau yevana iyi yakaoma nhau yevanasikana muzimbabwe hapana basi zvekunzozi kudii kunyange iyome shamwari yemwanasikana kushanda kwaro basa rachona hatina chatiri kumboona nekuti vanhu vemuzimbabwe vanongonyarara vakadzi vari kutoshungurudzwa zvakanyanya vanasikana vachishungurudzwa zvakanyanya vasinoende kuzvikoro asi pasina chambomuka pasina chabatsira vana vasiti vangu kumusha kwari kushungurudzwa munesu mevanhukadzi asi hapana chiri kumboitikaba hapana kana ari kumbovabatsira vari kutongoshungurudzwa zvakadaro zvakaoma kana vanhu vanotyira upenyu hwavo zvakanyanya kutotya kuti kana tikada kudaiso baba wepanext do vanozotidaiso zvakaoma
mangwanani akanaka pastudio 7 vanankoma jonga vanankoma wandi vanankoma blessing vanankoma dzininga vana sisi mavhi ndokumbirawo mundibvunzirewo kuti ko ICC ichiriko here ko kana iriko vari kunyarirei tatenda angu
Pastudio 7 maswera sei ndichafara kana mukandiburitsirawo audio yangu muri kutaura namulambo pajobek pafree state ndopandi ndoda kutaura pamusana pemurume anonzi Simba Mavasa awe murume wo zvanotaura hazvina kana musoro zvekuti kwanzi kana ukange watuka purezidendi kana ukange watora zvinhu zviri agiresi purezidendi mutemo unoita kuti usungwe koivo vanhu vezanupiefu zvivarivo vasingasungwi kuchingosungwa vecc chete chete nevamwe vemapato anopikisa zvinoreva izvere kuti ndiyo democracy nekuti democracy inoti chero munhu ari free kutaura zvanoda freedom of expression iriko munhu ari free kutaura zvanoda kana achinge achiona mutungamiri wenyika asingatomi nyika zvakanaka vanhu vanotaura zvavanoda vachishoropodza saka ivo vava kuti kwanzi vanhu ngavasungwe kana vachishoropodza mutungamiri wenyika haisiri iyo democracy iyoyo vasimba mavasa ava vanoda kurapwa ona sekuti njere dzava dzitori zvakanaka pane zvavakadyiswa nesanupf tatenda nemulambo pafree state pajombeka
makadi zvenyu vajonga vakandemiri inini ndinoona sekuti kugara kwajogo scala mujere zanupf ndo mabasa ayo ekuda kudzvanyirira vanhu ekubata vanhu kunge nhapwa because munhu wese ka ane kodzero yekubvisa chibatiso vamwe vachipiwa mabheu vachibuda but iyo vanongorambirwa nekuti vanoziva kuti vakuvashungurudza chete ndonyaya ingoripo bosi vane vachiziva kuti vanenge vane maonero avo vanenge vachiona kuti hurumende iripo haisi kutona zvakanaka saka muchiona vachingoita zvekutsinyesa nopiefu yagara ndiwo mabasa ayo ende haimborege utsinye kusisa dzamara ichinge yapedza zvainoda ichishungurudza vanhu nekuponda vanhu ichipamba vanhu ichiita zvainoda nomabasa ezani yayo totenda zvino
makadiko mhuri yezimbabwe tinoda kutenda zvikuru dhirama riri kuitwa muzanu pf chandingokumbira vanhu vezimbabwe ndechekuti mauto edu ngatimirei nawo mauto edu isusu ezimbabwe pamberi nemi mauto simbi dzesando dzenyu mauto rambai makadzvanya nyika yakuitwa zvavanoda vana munangagwa neshamwari dzake chiwenga takambomutaurira chiwenga usaita izvi usaita izvi iko zvino izvi manje akuitwa bhora manje chiwenga kana akazhamba musiya yakadaro mauto rambai makadzvanyisa munangagwa ane utsinye nekabhineti yake yose makadiko mhuri yezimbabwe tinoda kutenda zvikuru dhirama riri kuitwa muzanu pf chandingokumbira vanhu vezimbabwe ndechekuti mauto edu ngatimirei nawo mauto edu isusu ezimbabwe pamberi nemi mauto simbi dzesando dzenyu mauto rambai makadzvanya nyika yakuitwa zvavanoda vana munangagwa neshamwari dzake chiwenga takambomutaurira chiwenga usaita izvi usaita izvi iko zvino izvi manje akuitwa bhora manje chiwenga kana akazhamba musiya yakadaro mauto rambai makadzvanyisa munangagwa ane utsinye nekabhineti yake yose
iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika vanhu vanopfuura makumi mana nevanomwe kana kuti 47 vakafa zvichitevera mafashanyo emvura akaitika mushure mekunaya kwemvura zhinji munzvimbo yemanyara kumaodzanyemba kwetanzania mvura zhinji yakanaya ichikonzerwa neEl Nino yakauraya mazana nemazana evanhu mukenya nomusomalia masvondo atangopfuura vanonunura vari panjodzi muindonesia vanoti vakawana vanhu gumi nemumwe vakafa zvichitevera kututuma kwakaita gomo remarapi kana kuti volcano munyika yeindonesia mutauriro wehurumende anoti vanhu vatatu vakararama njodzi iyi vakawanikwa vari padyo nemitumbi yevamwe vavo sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi bato rinopikisa recitizens coalition for change rotambira kubatwa nemhosva kwenhengo yezanu pf yakaponda muzvare moblessing ali zanu pf inoti mutongo uyu unoratidza kuti haipindire mukutongwa kwenyaya chirwere chemalaria chouraya vanhu vakawanda munyika tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ndiri muwashington dc ndini tanonoka wande ndichikusiyai muri maoko makris gande nenhau dzeisindebele